tine constitution isina basa nekuti munhu ari mupoliti biro yezanu pf here kuti ave chairman. Haitombotauri even kuti ngaave member yezanu pf, but isu tisu tinoda kuti zvive saizvozvo, kwete being forced by the constitution. Saka atipiwi chairman nemunhu asiri member yeassociation, because munhu ari kufarira nyembe dzeuminister dzaapiwa, ari kuuya negodo rinenge remukadzi wepabarika, atorwa, aakurwa nevana vemukadzi waakawana varipo. Ari kutangirei negodo, ari kutangirei nehasha, akashanda namutsvangwa ari deputy, hatina kunzwa kutaura. Iye nhasi aita rombo rakanaka, atuhwawo minister, oda kurwa namutsvangwa achimutevera kwese kwese. Akaapoindirwa kuti anetsane nemutsvangwa. Association yemafreedom fighters yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association inotori nemembership, chinga haasi member. Saka haana simba kana kodzero yekutaura, unless kana achida kutaridza kuti haana basa neconstitution yedu, kana kuti haasati aziva basa raakaapoindirwa kuti aiti. Akaapoindirwa kuti aone welfare, kwete nyaya dzemaassociation. Isu nyaya dzeassociation toiona kuministry of labour and social welfare, ndokwataka register.
Asi hazvizoperi kuti sangano renyu ripatsanuke nepakati.
Pane vanhu vakatanga kugadzira inonzi splinter kudhara, nemhaka yekuti vanoda kushandisa mawar veterans kuachivha zvavanenge vachida, ende nemhaka yeurombo nemhaka yekushayiwa mawar veterans akadero aripo. Hatinei navo, ndofunga kuti munews macho matonzwa mwaitaura kuti vana matima danda ndo vanhu vaiurawa kuhondo. Shuwa comrade kana achifunga kuti umwe comrade ade akafa, kokuzoti weopposition ke.
Saka musangano wenyu napatroni wenyu vamugabe uchiri kuenderera mberi here? Zviri kufamba sei?
Iye zvino hatisi kunzwisisa nemhaka yekuti uyu chinga dhuve paakauya akati anoda kuti uendeserwe mberi. Hameno zvikonzero zvake zvaaitaura zvisina anoziva zita razvo